Chirongwa chekubaiwa nhomba ichi chatanga nhasi asi veruzhinji vachiti havana ruzivo nezvechirongwa ichi. Vachitaura neStudio 7, varunesu Takavingofa ndeumwe wavo vasati vabaiwa nhomba. Vatakavingofa vanorarama nemabasa emaoko vati vange vasina ruzivo nezvechirongwa chaparurwa nehurumende chekubaiwa, vachiti nzvimbo dzekubaiwa dzikawanda vanobaiwa nhomba. Mumwe mugari wemuHarare angoda kuzikanwa nezita rekuti Enesta Tsigiro achiti haana kwaambonzwa kuti kuri kubayiwa nhomba.
Handina kana mbonzwa kana kumboona vanhu vari kubayiwa vacho kuti vari kubayirwa kuti.
Tsvakurudzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti chirongwa chekubayiwa ichi chichatangira kuzvikoro, asi zvimwe zvikoro zvashanyirwa neStudio 7 zvakaita seAdmiral Tate neDavid Livingstone zvati zvichange zvichizotanga chirongwa chekubaya nhomba yeCovid-19 mangwana. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati chirongwa chekubaya nhomba muzvikoro chiri kufamba zvakanaka, asi vakati vari kukurudzira vabereki kuti vabvume kuti vana vavo vabayiwe nhomba kuzvikoro.
Vaccination iri kuenderera mberi zvakanaka muzvikoro, uye tinokurudzira vabereki vose vane vana vane makore 12 years kana kuti 12 zvichikwira vabvumidze kuti vabayiwa vaccination iri rinodzivirira denda recovid-19.
Vandoro vatiwo kana vana vezvikoro vakawanda vakabayiwa zvinobatsira mukudzivirira kupararira kwedenda iri muzvikoro.
Kubayiwa kwevana uku kunoita kuti COVID-19 idzikire muzvikoro medu, uye zvinoita futi kuti COVID-19 isapararira mudunhu ratinogara. Tinokurudzirawo futi vadzidzisi nevanogara mumanharaunda kuti vabayiwewo paprogramu yevaccination iri kuitika muzvikoro medu iyi.
Vachitaura neStudio 7, vaimbova gurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato reCitizens Coalition for Change, Dr. Henry Madzorera, vanoti panoda dzidziso yakakwana. Mukuru anoona nezvekurwiswa kwechirwere cheCovid-19 munyika, amai Agnes Mahomva, vakurudzirawo vatori venhau kuti vafambise shoko rezvechirongwa chehurumende.
Isu tiri committed sehurumende kuti pandemic tinyatsokuigadzirisa ipere, asika kuti ipere tinofanira kunga tangaramba takangobata chaizvo pamwe chete, tichishanda pamwe chete tisingatange kufungidzira kuti nekuti nhamba dzaakudzika saka zvinhu zvapera hazvisati zvamboperaba. Ndosaka tiri kutaura nemi majournalisti nemi mhuri yeZimbabwe kuti ngatirambe takashinga, mamessages aramba chienda ikoko. Zvakare ndosaka tiri kuita blitz iyoyi nepamusana pekuti tinenge taakupinda mese mumakona mumanharaunda dzese, maoutreach, maclinic ese, machechi kwese ikoko tichimhanya nendima yedu kuti tione wai vanenge vachiti ndanga ndichidhangu vaccinatwa asi ndanga ndichifunga chazoenda sondo rinoya, tobva tati haiwa tatosvika ka uyai tikubayirei, wai vange vachimuka kuti
amai Mahomba vakatiwo vari kutarisira kubaya nhomba zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu senzira yekudzivirira denda recovid-19. Mamwe masangano akaita seNew Start Center akatangawo chirongwa chekubaya nhomba mumigwagwa muguta reHarare. Chirongwa chekubaya nhomba ichi chekutanga chatanga nhasi uye chinotarisirwa kupera musi wa3 kubvumbi 2022. Chirongwa chepiri chiri kutarisirwawo kutanga musi wa2 chivabvu kusvika musi wa15. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.